ichokwadi kuti bato revashandi reCity U riri kutarisira kana kuti riri kugadzira kuti ripinde pamugwagwa. Vakawanda vanoziziva kuti muna October takaronga kupinda pamugwagwa zvakaita kuti members etu asungwe. Hatina kupedzisa zvataitarisira kuita. Taifanira kuva tichipa ministry yamtuli ncube petition kuti hatisi kuwirirana nezvavari kuita.
Sei mafunga kutora nhano iyi?
Tidi kugunun'una nenyaya yemutengo yezvinhu iri kuendera pamberi ichikwira. Kushaika kwezvinhu kumashops, kuoma kweupenyu, taita kuratidzira sevashandi. Hatina kubudirira kuita zvataitarisira kuita. Saka iprogramu iyoyo haina kumira ipapo nokusungwa kwakaitiwa leadership yeCity U nemamembers. Saka inyaya iri kutokurukurwa, inyaya iri kugadzirwa iyo zvino.
Munoda kuita strike iyi rini?
Hatisati tabuda nedate rokuti tiri kupinda rini pamugwagwa, asi pane urongwa hwakadaro huri kuitwa neCity U.
Iko zvino zvamuri kutaura hakusiri kudemonstrata, munoda kuita strike chaiyo chaiyo?
Kwativi inyaya imwe chete yokuti kana vashandi vachipinda pamugwagwa vanenge vatobva kumabasa kwavo. Ndiyo nyaya iri kukurukurwa yekuti kana tingati vanhu ngavapinde pamugwagwa, pane vaya vasingakwanisi, vasingaendi kumabasa, tingati vari kuinformal economy. Tinota kuti vanhu ivavo vakwanise kutijoina. Tine mastudents, tine vanhu vemakereke. Saka tiri kukurukura tingati ne vanasahwira vedu vakati wandei munyika kuti zvatiri kuita izvi sezvo zviri kubata vanhu vese. Nyaya yemaprizes iri kubata vanhu vese. Nyaya yeschool fees iri kubata vanhu vese. Kushayikwa kwemushonga kana kuti kusabatwa kwevanhu vari kurwara nenyaya yekuti madoctors ari kuaregera basa iri kubata vanhu vese. Saka tikutarisira kuti patinenge tati tiri kuenda pamugwagwa, hapana munhu anenge achiti inini ndiri kuenda kumusika kwangu. Saka tinenge tichiedza kuti tovhara business. Saka kwatiri chinhu chimwe chete, whether idemonstration kana istrike, asi tiri kuti tinoda kuratidzira, tinoda kuendesa petition kuna Muve kuti zvavari kuita izvo hazvisi kutivasira.
Zvinoreva here kuti hamuchakwanisa kutaurirana nehurumende kuti vanhu vasamira kuenda kumabasa?
Isisu patakaenda pamugwagwa musi wa11 takasungwa tichiri kuenda kumadare ranhasi. Patakabva kujeri, Ministry of Labour yakatikoka, takaendesa zvichemo zvedu kuti ndizvo zvatiri kutarisira kuti hurumende inofanira kuongorora. Ministry of Labour akatora zvichemo zvedu akati ari kuenda nazvo kucabinet. Hatisati tawana mhinduro yakabva kuMinistry of Labour. Takati tinoda kuti nyaya idzodzo dzinofanira kuva dzichikurukurwa kutripartite negotiating forum. Hatisi kuona mameetings achidaidzirwa even patinenge tati we are ready kuti tiende kuTNF. Tiona kuti vamwe vedu havana seriousness kana kuti havasi kuratidza kuti vane chido chokuti vangataura nesu tigadzirise zvinonetsa. Saka isisu takutoita zvatiri kuona kuti zvinotivatsira, kuratidzira zviri pamutemo, kuratidzira kusagutsikana nemabatiro tiri kuitwa nehurumende.